Chirwere cheCOVID-19 chapararira. So masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanoteswa. Ndo anoti kana munhu achikosora, chiwana achizarirwa, achipisa miri, temperature, kana kupisa nokupindwa chando, kutonhorwa, kana kurwadziwa nemiri yese, kana mamuscles kana majoints achirwadza. Nedzimwe nguva mwana anongotanga kungorutsa kana kuita diarrhea, kana kuti vamwe vanoona vachiita tinoti loss of taste or smell, vachitadza kufema, vachitadza kunhuhwidza zvinhu kana kutesta chikafu, vanenge vakuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupita izvozvo,
so vanofanira kuti vafone number ya 2019 kuti kana kufonera chiremba wavo, taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kusvika kuti vanotanga vafona kuti vaonekwe, vataurwe navo pafoni, vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko, kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema, Dr. Chirek,
kana munhu achinge aona kuti ari kutadza kufema kana kutaura, vanofanira kuti vashedze ambulance, kana kuti vakutozarirwa chest pain, varikuzwa kutsimbirirwa pachest pavo, kana kuti vakatadza vanga vakuta confuse, vato dizzy, vasazivi zvavari kuita, vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance. Kana even vakutadza kufamba kana kuita chemabasa, vanofanira kufonera ambulance. Kana vakatanga kuona miromo yavo yakuita blue kana mafesa avo akuita blue, vavo kuzarirwa futi, vanofanirwa kuti vafonere ambulance nokukasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCOVID-19, chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so. So vazhinji vachange vachigara kudzimba vasingadi kuenda kuchipatara, pasina need kuti vaende kuchipatara. So vanonga vagara kumba, vanoudzwa kuti vaite self-isolate, vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasatapurire chirwere. Asi kune avo vanenge vakudzimbirwa sezvandataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance, ndo vanenge vakuda kuenda kuchipatara. Vasvika kuchipatara ikoko, kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa, vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwana here oxygen yakakwana.
Oko, kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen, chii chinoitika?
So vanogona kuiswa paoxygen yekungopiwa tube oxygen vachifemeswa naizvozvo. Vazhinji vanongoita zvakanaka, vazhinji havatomboda kuzobatsirwa nemushina. Vashomanini vanozodawo maybe vachakwanisa kufema vega, vakuda mushina inonzi ventilator. Ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme, ndovandisinga vakudiwa. But vashomanini vanozodawo zvakadaro, vazhinji vanonge vari vazhinji havatomboda kuya kuchipatara.